Vachitaura pamusangano wainge wakarongwa nesangano reSouthern African Political Economy Series maererano nemafambiro achaita zvinhu kana mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachinge vaenda, vabiti vakati kurwisana kuri kuitika mubato riri kutonga reZANU PF, kusamira zvakanaka kweupfumi pamwe nekusawirirana mukati memapato anopikisa munyika ndizvo zvinoita kuti vafunge kuti munyika munogona kuita nyonganyonga nekuurayana kwevanhu sezvakaitika kunyika yeRwanda muna 1994.
Munhu muchaita hondo chaiwo mangangi. Iyi scenario inokozwa nekuti hapana chinofamba muZimbabwe. Munongoone mhirizhonga muZimbabwe. Ingori mvonga mvonga. Ukoko opposition hakuna chiriko. Mauto akangotarisa wachingoita zvima statement zvavari kuita. So itaiti chaos scenario yekuti tichangoramba ingori mhirizhonga mhirizhonga.
Asi vanotiwo hazvo kana izvi zvikasaitika, panogonawo kuitika zvimwe zvakaita sekuti mapato anogona kubatana, poitwa sarudzo kana kuti bato reZANU PF rinoramba richitonga.
Ndiyo iriko mazuva ano yekuti zvinhu zvakangooma, hapana chiri kufamba, hapana leadership, ukatarisa kwavamugabe wacho, hapana zviri kubuda, ukatarisa kuna Chinamasa, hapana zviri kungobuda, vanhu tongoramba tichingosafa, tichingochema, tongopedzisira taakumachechi ana mufundisi Makandiwa, mufundisi Magaya, hapana chatabuda.
Vakaenderera mberi vachiti kana vamugabe vakabva pari zvino, sezvo vakwegura, panofanirwa kuumbwa hurumende yemubatanidzwa kwenguva pfupi inonzi National Transitional Authority kuti ione kuti munyika mave nerunyararo uye kugadzirisa zvinhu munyika kuti muve nesarudzo dzakachena.
Zvoreva kuti vanhu vemuZimbabwe ngatiuye pamwe chete tibatane tikriete kahurumende, kahurumende kadiki diki kanongoita zvinhu zvishomanene number 1, kanoita zvinhu zvehupfumi number 2, kanoita zvinhu zvandati pachirungu restoration of the social contract, because tavengana stereki kune kuvengana kune mhirizhongana, saka hurumende ngaitibatanise.
Nengo yeBoard Rate Crisis in Zimbabwe Coalition vaMehluli Dube vanoti vanobvumirana nemaonero avabiti uye urongwa hwavo hweNational Transitional Authority hunofanira kupiwa mukana.
Asi chirongwa chinoda kuti chipiwe nguva yekuti chitenderwe kuti chinge chichingozviwanika chichizviita chiri choga, uye zvepanoda chinhu chikuru chinobatika chinooneka nevana veZimbabwe kuti vanhu vashunure vasimuke vaone kuti ndo zvinofanira kunge zvichiitika.
Asi vanoti havaone izvi zvichiitika pari zvino sezvo bato riri kutonga riri kuita sekuti hapana zviri kunetsa uye richiti rakasarudzwa nevanhu. VaPride Mukono vanotiwo pfungwa dzeNational Transitional Authority dzakanaka chose sezvo dzichipanyika mukana wokugadzirisa zvinhu sarudzo dzisati dzaitwa.
Nokuti dzinotipa nguva yekuti senyika tiwane nguva yekugadzirisa izvo zvatakakanganisa, tigadzire maisitutions edu akaita sezeki, tigadzire maisitutions akaita semapurisa, tigadzire maisitutions akaita sana Zimbabwe Human Rights Commission.
Muzvina Fundo Savelo Gacheri Ndlovu vekuUniversity of South Africa vakati maonero avabiti akanaka chose uye zvinofadza kuti pane vamwe vakaita savabiti vari kushanda kugadzirisa zvinhu munyika. Asi muzvina fundo Rudo Gaidzwana vepaUniversity of Zimbabwe vanoti veruzhinji munyika havana chivimbo nemapato ezvematongerwo enyika, uye ndosaka vave kuzara kudzisvondo uko vanopiwa tariro maererano neupenyu hwavo. VaMugabe vatonga nyika kwemakore makumi matatu nemashanu, uye hapana hwaro hwakajeka hwekuti zvinhu zvichafambiswa sei kana vakafa kana kusiya chigaro nhasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.